Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome Zimbabwe omuhle to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today is Tuesday, the 14th of January, 2020, and we're coming to you live from Studio 7, Voice of America in Washington, D.C. Mthokozo omuhle muri Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove. Once again, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove, and we're coming to you live from our Studio 7 Voice of America on Tuesday, the 14th of January, 2020. Tonight on The Connection, we focus on into eqhakathekileyo ngempela, the education sector. Now, for those that don't know, primary and secondary schools all over Zimbabwe opened today. However, that didn't turn out to be as dreamful as it's usually supposed to be. Neither did it turn out to be something productive for students who attend government institutions. For those that don't understand what I mean by that is that what happened today, ababalisi vechidiki vakawanda vakaenda kuzvikoro, especially those that attend government institutions, and they found themselves in class asinasa havana kuwana mukana wekudzidza. Why do you ask? Why, Big Mike? Why did they not get an opportunity to learn today? Ababalisi were either not in class today or ababalisi were staging sit-ins. Why do you ask? Namhlanje ababalisi, you see, teachers, organizations such as ATUS, PTUZ, ZIMTA, they all said, Nasi, aiwa, mapadza pasi. They're either not going to be in the class today or they're not going to be teaching today. Why? Because they feel as though, ama salaries abo. Dololo ayaphela before they even touch it. Hanzi masalari athi kupiwa mari athi kubhadharwa isusu. Hanzi ishomanene, it is not enough. So bona njengababalisi they are saying kuti aiwa hurumende should either A, pay them in US dollars, or B, be paid at a rate that is equal to the interbank rank. Now, this is something that abantu abalwela amalungelo olu abantu elizweni vanorura kodzero dzevanhu munyika are saying kuti when we're talking about students' rights vechidiki panenge pari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, but hai amalungelo of our students hai kanyangani ayaphulwa. However, bona njengabantu abalwela ilungelo loluntu kuthwa hai bona they stand firm alongside the teachers. Ngenxa bathi hulumende uhulumeni should do what's right, and bona bathi babona ngani uhulumeni should pay the teachers what they deserve. Now abantu abalwela ilungelo loluntu bona baqhubekele phambili. We got to speak to one of the momnumzana uCharles Mnyoni namuhla, and he was saying ukuthi uhulumende should start acting accordingly and uhulumende should pay the teachers imali abazikhalelayo ngenxa yokuthi yena ubona ngani what the teachers are asking for is not too much. Kuthiwa ababalisi bona they're just asking kuti vabhadharwe mari yavo kuitira kuti vawanewo mukana wokutenga chikafu, vawanewo mukana wokukwirawo kamabhazi kuti vasvike kuchikoro zvakanaka. And he says government, in his opinion, should do that as soon as possible before things get out of hand and in turn start affecting the students' education. But before we delve deeper, before we bring in my panelists, Edu, let's head over to Mashingo, where our VOA correspondent, Umnumzana Godfrey Mtimba, tells us more. Let's take a listen.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu remasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews avanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vanga vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukwirisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi Isu sebarairizi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZDS Chitiga varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro. Nhasi ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Muri eZimbabwe lizwile lemabva kunzwa kuna Godfrey Mutimba, Studio 7 correspondent angari kumasvingo anyatsotsanangura kuti vanhu vanga vachisangana nezvinhu zvakadii muzvikoro. Vechasisa ngempela umnumzana uGodfrey Mutimba kuti abafundi bona what kind of things were they facing namhlanje, njalo ukuthi emasvingo were the teachers present. Kodwa Zimbabwe is a very big country, mthwakazi omuhle. Let's see what was happening in other places within the country. Asizweni intatheli izindaba yethu umnumzana uMlondolozi Ndlovu, who tells us more about eHarare, koBulawayo, eBindura and different areas what was happening. Let's take a listen.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProgressive Teachers Union PTUZ, le-Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abaye benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini wekwatsana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abanazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. Ezithizi asikwazi vele ukuthi simingathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ukuya emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ungela energy ungadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze. Kodwa ukusebenza vele ha.
Umunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya ezikolo, kodwa abantwana bafikile esikolo.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe lemali ababihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe, lamakhulu amanye lengxenye yamadola eMelika, 450 US dollars. Kodwa uhulumende uthi kathi lelisi leli holo ngoba engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Hayi, siyabonga bafo, siyabonga uMlondolozi Ndlovu. Liyamuzwa, uyachasisa ngempela ukuthi ababalisi njalo abafundi what were they encountering namhla in different parts of Zimbabwe. Nantu daba lukhona ekudwini, mthwakazi omuhle. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yethinayo. Nasi muchirongwa turi kutarisa nyaya yedzidzo. Zvikoro zvavhurwa, izvikoro sezivhuliwe, kodwa in government institutions ababalisi bathi hayi, ngempela namhla ngeke sihambe esikolo. In actual fact, bona bathi ngeke bahambe esikolo up until uhulumeni and given into their demands. Kodwa abalwela ilungelo loluntu, amalungelo kaZulu bayasho vanonyatsotsanangura kuti nemaondro avo izvi ndicho chinhu manje chinozonyatsoita sei, chinozonetsa vechidiki vanenge vari muzvikoro. Hanzi, this is something that's going to be affecting the education of these youths. Saka kana muti opina muchirongwa muti udzo maondro enyu, ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu lilakho kusixhuma kuWhatsApp. Mukwanisa utifonera, you can call us live on air or text us on WhatsApp on +12024650318 kuWhatsApp. Ngiyaphinda njalo, +12024650318 lakho njalo kusixhuma live ecingweni. Munokwanisa utifonera live paronado kuitwa kutinzwa oka maondro enyu, +12026192077 ndodzokera zvekare, +12026192077 That's the number if you're looking to call us. Paris, we know to tip for a new live on a radio on 909 medium wave frequency. So, you can call 4930 13860 lagu 15460 kilohertz with short wave on the internet as we speak. Muria Zimbabwe, we're broadcasting live. Panama page, Eluma Tatu, www.voazimbabwe.com, www.voanw.com, Tripos Rekari, www.voazimbabwe.com. So, Mtogazo Mushe Zimbabwe Mushe, Pinam Chironga Mutu. Zoma onrenyu, ngenani kuhlelo lethu labasakhulayo, makathira chirongwa chedu, chirongwa The Connection, muine ni Mike Hove.
Heita, 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 hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke3.
Nandu tabale lukone kutwini. Unfortunately, Muri Zimbabwe Paris, you know, we're not broadcasting on all Facebook pages. Asi tiripo live pa Facebook page redu re VOA Shona. So nge nanu kushelo li palumbono enu nyora imaundre enu pa page redu re Facebook pa VOA Shona. Tashia jokari pa nima page redu saka kana Muri umo anoti tewera pa ma page redu matatu slandela yogu VOA Ndebele. You can watch it nyengu uti sesheile ushelo on VOA Ndebele. Sesheila njalo uhlelo on VOA Studio 7 saka tinotenda zvikuru. I see ngempela abantu sebeqalile ukungena kuhlelo. Let's see ukuthi abantu bathini as we await my first guest. Usimian Banda uthi first number one. I was Simian tinotenda zvikuru. Francis Sibanda bathi nayo first, saka ndisikuzisa kuti who's first but tinotenda zvikuru. Wagona chitovari kuti hello Gibbs, I want you Michael ari po pachirongwa pari zvino. Va Gibbs wanga ari po nezuro but tinotenda zvikuru achitova neku Agnes Jeche is saying, listening, Iwa, thank you so much for your attention, Agnes. I hope you are looking to participate. Wagona Bati, watching you from Bristol, Kuruseko, South Africa. Wilandi Manase Aruti, watching you from Cape Town. Iwa tinotenda zvikuru Wilandi. Simeon Banda Abati, hurumende, ngaipe vadzidzisi mari. Anzi varairidzi, Iwa, ababalisi, gutwa uhurumende, should give you money. Ufanyo uchuma uti, no zesa, hai ukolo kolite gutwa. Ngbona ngani ukona ku live stream, so siyabonga kakulu. Ngokungena kuhlelo Junita Kavada vathi watching you from Mozambique Maputo. Bon dia Juni. Patricia says watching you from Johannesburg. Good day. Thank you so much Patricia. Lorraine Hanzi hurumende ngai gone zvaingaida nenyaya yema teacher. Hanzi vakuto uraya future yevana. I want to tenda nemaondo yenyu. Endrai mberi muchingonyora ma comments muchinyora maondo yenyu kana muchida kupinda muchirongwa laba vafisa kungena kuhlelo. Musakanga Mukwansa Manyora, my number, comment section, Shanget Fundra live pan rai. Bye. Here, Ubuti, I have my first guest, Ongena Ushelo, Umnumzana U Robson Chere, we Sangano Re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachere, Ndinom Gamchere Mchirongo, thank you so much for taking time out to join us tonight.
Ndotenda zvikuru nekuwana nepachirongwa mukoma manje.
Vachere ndimika mahanzi maramba kuenda kubasa nhasi. Tiudzeiwo kazvizere kuti chii chanyatsoitika.
Chokwadi varairidzi vemumaruwa vemuZimbabwe. Tingangoti varairidzi nekuti havasi vesangano redu chete vasina kuenda kumabasa. Asi nyangwe mamwe maunions ajoina kusaenda kumabasa. Inyaya iri kuitika haisi nyaya yekuti isu hatiri kuenda kumabasa. Asi nyaya iri kuitika ndeyekuti isu hatisi kutokwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuti hatina mari dzacho dzekuenda kumabasa. Patinochecha nepachirungu uya incapacitated. Hatikwanisi kuenda kubasa uine nzara mudumbu musina chinhu uchinomira pamberi pewana. Hatikwanisi kuenda kumabasa uchisiya vana vako vese murayiridzi vasina kukwanisa kunge vaendawo kuchikoro asi uchinoticha zvinhu vana vavamwe. Saka tinangoti varayiridzi vazhinji munyika nhasi pataita survey sangano romira varayiridzi vekumaruwa yamagamise proofsaunozimbabwe taona kuti pesendeji yakati kurei 85.2% yemamembers edu haana kukwanisa kunge achienda kumabasa. Tine zvinyunyuto zvokuti tipihwe mari. Tinodawo mari inokwanisa kunge ichikwanisa kuti tikwanise kutenga chikafu, tikwanise kutenga kunyange kubhadharira vana wedu maschool fees chaiyo, tikwanise kuwanawo mari yetransport. Kune vamwe vatingagare pamastation nawo vanongaita mari yetransport yekuenda, but hatina zvese izvozvo. Saka takwanisa tichakundikana kuenda kumabasa muzuva ranhasi rekubvura ende zvichaenderera mberi kusvika hurumende yedu yanova ndiwo employer wedu agadzirisa nyunyuto dzese dzatiinadzo izi.
Mm-hmm. Now, Mr. Chere, you mentioned how you are looking to have government address your grievances as teachers. But not so long ago, government offered you guys a cushioning amount. In actual fact, they said, here's 100%, more than 90% of your salary. They said, we'll give you that as a cushioning amount. Was that not something that was good enough? Is that not government's way of saying, we're trying our best to work alongside you?
I understand where you're coming from. But what we are saying is that at this moment, we are not looking for a cushion. What we are looking for is a living wage to be able to live a decent life as a worker, to be able to live a decent life as a citizen. So it's not necessarily about a cushion. That cushion is really nothing. We cannot talk about a cushion of 760 RTGs when one bag of fertilizer is going for 760. It's not even a cushion at all. So what we are demanding is just a living wage, which will be able to cater for our basic needs only. So we remember the government has been talking about cushioning since last year, in January last year. The same thing happened again, cushioning. But we are just demanding a living wage so that we can also have dignity as workers. We can live a normal life.
Alright, regain the kubate pamromo wachere ndi toro umo guest wangu arukupina mchirongo and then I'll come back to you. Zulukandaba liyamuza umnumzana u Robson Chere uwenitlanganiso e Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. We are ashukuthi ngempela bona njenga babalisi, hi, they are incapacitated. Ngiphinde ngambuza ukuthi kanti how do you say ukuthi liya incapacitated? Yena uhulumende uthi I'm going to give you an extra amount ngesingizi, but cushioning amount yena uthi ha ileyo cushioning ayisizi lutho ngenxa yokuthi isimo somnotho silokho siqhubekela phambili sigugudeka. So by the time they receive that money, ha, khanye ngani ayisasebenzanga. Kodwa asizweni ukuthi umnumzana uPGWS Namburo wenhlanganiso ezikhosu Students Union uthini ngodwa belo khona eGoodwin. Ba Namburo, ndinomgamtshira imtshirongwa. Welcome to the program, Chief. How are you doing?
No, I'm good, sir. How are you?
I am doing great. Thank you so much for taking time out to join us today.
Sure.
So, Mr. Namburo, today we're talking about students' plights. You know, today schools opened, and a lot of students seem to be going through something. Teachers today said, you know what, those that work for our government institutions decided that today they're not going to rock up to work because they're not getting paid enough. In actual fact, it's difficult for them to even get to work in the first place. As a students' union, what's your take on what's happening in the country? I would like to hear what your take is as a student, as the president of Zikosu.
Okay, fine. First and foremost, as the students of Zimbabwe, we are very much, you know, we are disturbed by, you know, by this economic situation that in the current circumstances, the current happenings that are currently facing our students in various institutions, in various levels. And you know, as a people and as students who are in Zimbabwe, it is also incumbent upon ourselves, you know, to ask our government, you know, if there is a probable solution, you know, to address the challenges that are currently facing our students. At the same time as the students, we also, it is our greatest wish, you know, that having faced with these challenges, we need immediate, you know, attention towards the addressing of these problems. But at the same time, there is also need for us as a people who are surviving in Zimbabwe to look forward to our teachers, because you know, being devoid the right to access to education, because we have our teachers who have been also given, you know, a carrot, who have been dangled with a carrot, you know, that we are going to cushion, we are going to do this by the government. The same government that is faced with the economic problems, you know, that is also facing, you know, financial, you know, problems. So we as the students of Zimbabwe, we are just saying, Koma teacher this is Ali Ambos, wanna know the government, and the government that is the same, it says we'll try to adjust. Then we'll go sangana pakati, because at the end of the day it's about the students. It's about us as the people, as the young people. It's about our demands, you know. It's about our future that we are talking of. So we demand that both the government side and the teacher side, they should also, you know, respect, you know, the future of the people, the future of the young generation. But the current situation is not sparing anyone. Everyone is faced with it, and we are faced with so many problems. But just look forward with the, you know, a cordial relationship that exists between the two angles, that is the government and the teachers.
Alright, regai ndukubate ipamromo wa Nambrondi, Zvokutwa Chere vanoti nemaondo enyu. Mr. Chere, you heard what our PGOS Nambro had to say there. He's saying, why can teachers not work alongside government? Yesterday we had Umnumzana Joseph Chuma, iwo vari nengo yebato rezanu PF. Nao wanga wachitaura maondo akafana nayo chiti aiwa. Hongu ze chokwadi ma varairidzi makatarisana nematambudziko vari kuti everyone is facing, can feel the pinch of the economical crisis. However, government is doing everything they can to fix the current state of the Zimbabwean economy. And why not, as teachers, work alongside them, take the cushioning amount and keep the talks going whilst they, you know, try to fix the current state of the economy. What's your take on that, Chair?
Ya ndavandu vava namuro vatora vaita. Isu semateacher tiri kuti ma students enu tinomada. We really love our children. You know, teaching is a profession, is a calling profession. So besides that, we are saying we also need to cater for our needs and our welfare. When they are saying, speaking about the employer giving us a cushion. This cushion, you know, remember my cushion we are saying there, it's now about a year. Cushion. We are demanding a living wage. Let me always reiterate on the issue of living wage. But we are seeing also, you know, there is no willing from our employer. It's an issue to do with mispriority so far. We talk about my parliamentarians. I'm a fortunate. In a country which is bleeding economically, where my workers are not a man, can a government even win? Why can't it subsidize? That is from even the politicians themselves. When it is austerity, it must affect each and every one of us. No, but what I want to know, the concern is not only about my workers, but it's really about you want to know. You are the cut. When the president can cut a plane from Gweru to Harare for so many millions, the austerity measures should affect anyone. And when a teacher is being given $30, told about the teacher, yama veggie, yama potato. But we can see that people are eating these mazondos in my place. So, if you say my workers, 50,000 people, we also need to eat what we are cooking. So, if you say to the Batarelu Kino reader, we really would love the education in Zimbabwe, engage in around them. So what we are going to do and what we resolved from amalgamated growth as being enforced is that we are not going to be reporting to duty because we are incapacitated to do so. But we are going even to offer public lessons to the learners in my communities across all the country so that the government can see that we have the will to do the work, but we are incapacitated to do so. Right now, there's a curriculum which has been running for several years, but our Panama resources are cutting to aid for that. You can't teach IT at a school where there is no electricity. There are so many things we have in our education system. But when we are discussing these things in meetings, they are not being taken serious, and they need to be addressed. It's very difficult to do our work these days. Teacher people ratio should be 1:24, but we are teaching a teacher one teaching more than 150 students in a class. Is it normal? So we need the government to act on all those things. We've got a lot of unemployed teachers who also need to be to get jobs, but so far there's no recruitment that is taking place, and the teacher who is burdened with a lot of work is not getting anything. Going to school on empty stomach, which is unbearable. We are really much concerned about our learners, and we want education to be uplifted. That is the reason why we are also doing this.
All right, Regaindi Torem Tereri Vachere, and then I'll come back to you guys as my panelists. Ngiyazi ukuthi nginomlaleli Zulu kandaba asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodaba lekhona ekutwini ndikuzwa ndine mthereri khola mthereri ngiyakwamukela kuhlelo lethu labatsha ingibani ukhona ecingweni ndiyanari parinari
ye ngumoya udewa umoya ekwekwe
yebo dewa unjani
hana nyaphila
kunjani ekwekwe
hayi ekwekwe uright
abantwana bahambile yini esikolo
abantwana bahambile kodwa hayi ntawuhlalananga kuhle
bathi bathole ithuba lokufunda yini
hayi into kazigwananga esikolo ezifunekayo ngihlulekile ukuzigwanisa iindingeko zakhona hayi into zini kuni hayi into zinzima kuthengekile ukuthi akubambekile ukuthi zemali yakhona asiyitholi. So ibunzima esihlangana nabo lapho ukuthi ha sokusibulalele abantwana, sokusibulalele nempilo, nelizwe sokulibulele kwinto lokhu.
Kodwa dewa siyezi uhulumende sithi yena uyazama ukusebenza ndawonye lababalisi, kodwa uyezwa ababalisi bona bathi hayi ngeke bahambe esikolo kusiyafika lapho uhulumende ulakho ukubabhadala either ngemali elinganayo nge-interbank rate or ngedolar lemelika. Kodwa yena uhulumende uthi akalayo imali yokwenza konke khona lokhuya. Ubona ngani kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise udaba lolo, ngenxa yokuthi abafundi bayakhala bona?
Right, ababalisi kasibasoli. Ngani ngoba imali okwakumele bayihole ngele kwizenye interbank rate i-US dollar ngaba yi-$400 dollars le-$500. Uhulumende kayenze ukuthi ayirate imali leyo ngebhondi, ngoba ibhondi asonto phela ukuthiwa into edivayisi ukuphukuzizakala njenge-US. Kodwa ayirate abenike i-dollar ilingana ngedollar lemelika. Lokho sibili ukukhanya ukuthi imali bathathe imali zabo bangasaphili imali, ngoba ungayezama ukuthi uyirentela nje ezathi ukuthi khona kasiyo mali yi-$30 kumbe-$25 abayihola ngenyanga, enye ingaphi? So uzathola ukuthi-ke uyabagqilibezela uhulumende. Laba labo ababalisi bangabohlanganisa lezo mbusazwe phakathi basetshenziswe i-opposition yowahlipho, yinto zabo zingahambi ngendlela eqondileyo. Ngabe emeqinisweni ukuthi hhayi thinokwethu yilokhu esikhala ngakho, bangangeniswa ngokwezombangazwe.
Hayi, siyakuzwa.
Bezimele bangafake ezombangazwe phakathi, ngoba ilungelo labo ngelabo ukuthi bayithole imali labo fanele bayizuze besemthethweni, ngoba bayaqilibezela. Kodwa-ke bangabofake ezombangazwe phakathi, bangangenisi ezombangazwe. Kamusakhanyi, asenze kukhanye ukuthi okwenzakalayo kuyini. Uhulumeni lethu bafuna ukuyitshaya ikhu, bafuna ukuyisusa esikhundleni. Kamusakhanyi ukuthi okwenzakalayo kuyini, kabaphume kwezombangazwe.
Hayi, siyakuzwa de waphosela amazwi akho
okugcina. Ngabe emeceleni bangabosebenzisa ama-civil servants, ngabakhampeni ngendlela zabo eziqondileyo zokuthi bona bangama-politicians, bangabosebenzisa ama-civil servants, babulala abantu abethu one, babulala ilizwe two, khayelani ukuthi sesifele njani. Abantwana nxa besifa bengasafundi, kambe kuzaba yini wona le?
Ngiyabona abantu ngempela, I love what you're saying de wabayaphosela ama-likes, phosela amazwi akho okugcina.
Ya, yeyathi ngicela ukuthi alibabazi ufisa laba abezombangazi, kabazimele bangeyami. Laba labo abasizisebenzi bangeyami kwabezombangazi, kabehlukane abantu abangasibizelani. Laba khuluma kwabo, laba khuluma kwabo, labana bombangazi bayithengise ezabo izinto ezinhle abafuna ukuzenzela abantu, hathi ukusokolisa abantu, ukuthwalisa abantu nzima ngenxa yokuthi bafuna ukubusa. No, that is wrong. Kadazimele bebodwa, yabantu labo bakhale okwabo bebodwa, kwehlukana into kungahlanganiswa. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga de wangokungena kuhlelo. Thank you so much mnumzana, have a good night. Angithi baba. Right, Zimbabwe muhle muri eZimbabwe mavakunzwa kunomthereri wedu wokutanga vadewa anzi nyaya yepolitics ngaisapindire munyaya yedzidzo. Vati zvekare ivo semubereki he stands by varayiridzi, hanzi aiwa varayiridzi musatomboshande kusvikira hurumende akupai majus enyu. Ndizvo izvozvo. Saka asizweni kuti lina lithini ngodaba lekhonekudwini papeji redu zvekare. Aiwa, vanhu vanga vachiisa malikes apo vadhewa vanga vachitaura, siyabonga kakhulu. Asiboneni ukuti abantu vathini ngempela. Ngibona ukuthi kulovusi umuzi mkwananzi is watching live with us. Ngiyabonga pravusi. Uifraim is watching us live. Hanzi government aina muvono wamangwana. Siyabona nje ngempela ukuthi uVila D Manase naye ari kuona live nesu. Patrick Vaisa namba anzi watching you live ku South Africa, ndifonereiwo. Aiwa, tinotenda zvikuru. Let's go back to umnumzana uPG West Namburo. Tinzwa kuti ivo vanoti va Namburo muchiripo parunare.
Chiripo baba.
Right, muri kunzwa vabereki vari kuti aiwa hongu, let's stand by varayiridzi. Vari kuti hurumende should pay the teachers what's theirs. I see the victim at the end of the day is the student itself. What needs to happen so that the students are assisted? Because at the end of the day, that's what matters the most.
Yeah, thank you. Yeah, I'm going to go to the bagava. Yeah, I'm going to go to the
what the government and you are Rashandra Shurumede Matija, they should respect what you call the rights of the child.
Mm-hmm.
The rights of the child is stemming from faith, from the right of the education.
Mm-hmm.
The government is, the teachers, they are complaining on their end, because no, we need to be assisted, A, B, C, D, E. The government is trying to jangle a carrot from the other end, saying we are going to offer A, B, C, D, E. But at the end of the day, we should not continue, for the development of the country is hinged between both the government and its citizens.
Mm-hmm.
Citizens including your teachers, your Arukushanda, the government employees. So at the end of the day, we need people who are patriotic.
Mm-hmm.
Our country cannot develop in a man who are too stingy. People mm-hmm. who are too parochial towards the development and the future of the generation that is to come.
Mm-hmm.
They are living today, but the future tomorrow goes by us, the young people, who are going to spearhead the nation forward.
Mm-hmm.
If both the government is lacking people who are patriotic, if the citizens, they are lacking people, we are lacking people who are patriotic, then who is going to build the country for us?
Mm-hmm.
We should be in this together. As the students, we are just simply calling, no, but you mustn't be saying by radio, no, we are the ones who are suffering. What we are supposed to do, they don't know. Both the government and the teacher should reach a cordial point. You know, they will find in a harmonious way, in a holistic approach, to attack some problems. Because at the end of the day, these are the national problems that we are having. These are problems that are facing Zimbabwe as a nation. They are not sparing anyone. Both those, some of them who are in government, and those who citizens, to go suffer at the end of the day. We cannot try to politicize this game to know through expedience. But this issue now needs patriotism at first. They mm-hmm. want the national principle just to bear your nation at heart. That is what we are doing now. We should focus on they have been talking of my priorities. Yes, it's about my priorities, my they are not being prioritized. But at the end of the day, the government is incapacitated in terms of finances. There are some sectors that actually demand much more. That needs also attention. I think that the government is not going to be able to So at the end of the day, if we are going to address this, you know, we need to push on other forces. We need to address this issue through sober-minded, with a patriotic mindset, that we have a country that we need to protect, the future of our young people that we need to focus on. Not just being pushed by expedience, but by principle.
Aiwa takunza zvakanaka vanhamburo gatinzwe kuti vachere what does he have to say and then topataya unzao umwe guest ari kupinda muchirongwa. Mr. Chere, let me give you a chance to have your last words and then ndobvada tora mutere nekupanda vamwe vada kupinda muchirongwa. You heard the students, they're speaking, they're saying let's work together because at the end of the day it's about progression. You earlier on mentioned how you are willing to work with the students, you are willing to do extra lessons on the side and make sure that they don't slack behind. But for you, the stay away or the not working itself, it's not about affecting the students, but it's more about making a statement to government that they need to pay you the right amounts as you per your request. Now, what needs to happen to move this issue forward? Because as I said to Mr. Nambure himself, it's the students that are affected the most. How do we fix such an issue?
Okay, thank you so much. Before I speak about how we can fix the situation right now, I want to comment one or two from the remarks that were made by Mr. Namburu.
Mm-hmm.
One thing that I also want to comment about is giving government time and also the issue of patriotism and the issue of development.
Mm-hmm.
Right. We are talking about the teachers who are teaching in Zimbabwe under this condition. A teacher teaching in Zimbabwe receives nearly almost $30 US. When the last agreement that was there with the government was to get $400 to $500 US. That teacher is patriotic. We are saying the teachers are patriotic. Matias, yes, they have not decided to run away from the country when they can garden boy in South Africa. What they could do the same when they can garden boy in South Africa. One of the Mariana Narica. But people should not abuse the word patriotism. Because we are talking about the teachers who are here who have not decided to run away
but who are simply demanding what is due to, and what is rightfully theirs. That is what we are demanding to. And the government, in the meantime, this government is answerable and accountable to the people. So we are saying teachers, besides being workers, they are citizens too. It's not about the government telling us what to do, but we must find common solutions together. So when we are discussing this, they must prioritize us being citizens and also being workers at the same time. We talk about what happened like last year. They decided to go to Vic 4. You know how much expensive it is now in Vic 4 to decide and talk about a budget. It's just we are under austerity measures, but they spent a lot of amount of money. And I could, the government is really concerned, and our employer is really concerned about welfare. The austerity measures should also cater to each and everyone. But we are talking about austerity for prosperity. But in this case, we tend to ask, no, what's prosperity? But if it is austerity for everyone, it should be seen by the side, no. We are all into this austerity measure. But when my teachers, they are being paid 1,050, which is almost like $35, but when the people who are collecting revenue, Aruma told me, they are being paid like $6,000. So I'm like, no, there is need priority, pandemic priority to repo. And I think those government should prioritize its efforts, because for a nation to develop, for communities to develop, for all societies to develop, it is through education. And that is the area that we also need to invest. So, through one of the people that are matter, we are either a number or agati, kaukei. Ano gumbri sa kunesu ashadi. Itero kuti sito education edusno ida. And ati na kuti zamu ni kamu no mukuti edusno shana kema garden boy kana malasi ukuzeo. Ata kati ara matishanda. Tishitari so chikau kuti urumende bichati zita chikau rana zakare. Imagine how embarrassing it is at a school where you teach, you can't even afford to pay the school fees for your own children. When that would score with a disavana, as one of Garamumba.
Oh,
we have refused to donate our labor for free.
I was Takunza Zakanaka Vachere. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo regai titorewo vamwe vada kupinda muchirongo tinotenda zvikuru handiri baba. Right, Zimbabwe Mushe, you heard from Umrumzana Urobson Chere, wenhlanganiso Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Next up, sikhangilukuthi Umrumzana Uthakudzwa Ngadziwore, wenhlanganiso Zinasu, ongumunye wabasakhulayo. He is also a student union leader, uzabe ngena kuhlelo. But tisathi tayenda kuna Thakudzwa, asizweni ukuthi yena umlaleli uthini. Thakudzwa, thina umomthereri alipo parinare. Kola kola mtereri, niya wamgele kuhlelo, ndino mkamchira mchirongwa, mbano kune kwenye.
Hello?
Yes, mtate, how are you?
Hello, sir, ni Marahi.
Aywa, atri nani, ndia nari paru nari?
Mimi, hindi, yende sayo, maanda kumashwingo.
Kuri sayo kumashwingo?
Kumashwingo, kuri nama, ako, kuri sayo.
Ndizo, zozo, churungo chema, nukutukune chando. Shukoro za vure, ere kumashwingo ko. Tine mkuru we sangano rezi kosu wapiju we sinamburo. Umuwa wewe chidiki na weo alikuchikoro. Wa namburo walikuti iwo wala irizi vati kugara pamwe chete ne urumende waono kuti wanga jigiza na sei. Nekuti kusaida kubasa chini chinozo neza we chidiki walikuchikoro nekuti wazo wana mkana wuku ziza. Titaura zwagada rukumbu nyiki za kwa zero zavu ze ya tinga tinechurungu right to education. Mungati ina zoezo.
Chiriki tika alamuza mbeze kudai omu. Labu zikura tina aru mbele kuti besunga pati shono kano wa mzou sino kakati mbundu. Sino tika pana banise kuti wa miyari kusasa wana ishikoro ndolari kusasa. Andi Ati kuti chini 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 Vakora zvichemo zvavo vakasvika pakunzika.
Mhm.
Kuti nhau dzekutaurira naidzi adzinoita ngezvezvinhu.
Mhm.
Ndinoda kuti nhau hurumende inozofarida kuda kugara munatita kana zvikoro zvezvinhu vachiyanyingiridza kuti matita zvadzokera kuti adzokera kubasa.
Mhm.
Kana kugara matita akatara kuti akunda pasipaidzi hurumende inogara kutiza matita zvekuti ah. Nanyikutiwe kutaurira enhoroondo yacho kutaurira makwasho kunogera kupedza kana izeni mwei dzinova kuti midzi muviri ndiro dziri kutaurirana apa vanhu vachingofa nenzara. Saka zvekutaurirana zvekuti kanzira matita zvindataurirana nehurumende vagare pasi vataura nehurumende hazvi zvinhu zvitsva ende hazvii zvinhu zvinoshanda kana muri muno muzimbabwe.
Alright, saka vamengesa mubvunzo wangu wokupedzisira puno I'm sure kuno umwewo vechidiki aenda kuchikoro nhasi haana kuwana mukana wekudzidza ari kutyotya kuti hako gore rino ndozobudirira sei sezvo varayiridzi vari kuti hatisi kuenda kuchikoro kana kuti vari kugara kuchikoro havasi kudzidzisa tiri kunzwa vachere vari kuti hanzi uyai kuma extra lessons asi havasi kuuya kuchikoro mune mazwi here ekukandira kune wechidiki ari kuonawo purogiramu iyi achiteerera vavengesa vachitaura ari kutya achiti ha ko ndodii sezvo varayiridzi vasiri kuenda kuchikoro. Nyezi kuti vavengesa vadropa phone. Ngatiendei kune umwe guest ari kupinda muchirongwa vatakudzwa ngadziore. Vangadziore ndinomugamuchira muchirongwa. Welcome to the program. Chizviri kufamba here? Takudza, zviri kufamba here?
Zviri kufamba.
Ndimi kamapinda muchirongwa. Tiudzewo kamaonero enyu pamusoro penyaya yatinayo nhasi. Zvikoro zvavhurwa uko asi varayiridzi vari kuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro nekuti mioro yavo ari kutambira hanzi haikwani. Vari kuti vanoda kubhadharwa neinterbank rate asi hurumende iri kuti izvozvo ka zvinenge zvinotinetsei nekuti havana mari yekuvabhadhara mari dzakadaro. Mungatiinazve sewechidikiwo ari muchikoro?
Sevechidiki vari muchikoro, chekutanga tingangoti ivo vacho vatiri kuti maticha ndo zvekare vabereki vedu, saka zvakakosha kuti mari yavo ibudikidzewo ichawedzerwa nekuti kuti isu tibhadhare mafees acho ari kunzi nehurumende abhadhare ari at interbank rate, imari ichatobvawo pasalary inenge yaiswa at interbank rate. Saka zvinhu zvisina musoro kuti tibudikidze tichati hurumende yakwidza mafees at interbank rate asi haina kukwidza masalaries at interbank rate. Saka zvakakosha kuti zvichemo zvevadzidzi zvinzwikwe nekuti kuzviteerera ndokuteerera zvitemo ndokuteerera zvichemo zvavo vari kudzidziswa.
Asi vangadziore iyo hurumende iri kuti mafees havana kukwidza, vari kuramba vari kuti muzvikoro mugovernment schools mafees haana kukwira. Hanzi kana mafees akakwira anenge ari mumaprivate institutions, and even then hanzi maprivate institutions vanofanira kukwidza, kana vachikwidza maprice vanofanira kutanga vapiwa mvumo nehurumende. Mungati nazvo izvozvo?
Chekutanga tingangoti iro zizi rinonzi harinawo nyanga, mbudzi mhaga yayo inonzi iri pamabvi, zvinhu zvisingazivikani. Asi chiripo kushaya ruzivo kwehurumende yedu inoti fees hadzina kukwira. Fees yakatanga kukwira pakanzi ipo transport yakwira kubva pa50 cents payanga iri kuenda pa$10 ma$15 kukwira kwefees. Fees yakakwira chingo pachakabva pa$0.90 tichienda ku$20 yachazvachave nhasi. Fees yakatanga kukwira pamarindo cost nekuti vana ava vanhu vachabhadhara dzimba dzavanogara. Saka fees yakakwira kudhara, ndiyo yatinoti pachirungu cost of education. Asi kana hurumende ichivanda kumasure kweruware ichifunga kuti isu vadzidzi hatina kudzidza, zvinhu zvinotishusha, zvinhu zvinoita kuti tinetseke. Toenda pane nyaya yechipiri yekuti mapolytechnic vakakwidza fees matema akapera. Uye kukwidza kwakaita mafees it was at 600% nemapercent ari pamusoro anodarika percent inotarisirwa kuti at least zvine avawo reasonable. Saka tiri panyaya yekuti pane vanhu vanoti aiwa haana kukwira nenyaya yekushaya ruzivo, tiri panyaya yekuti pane vanhu vanoti haana kukwira nenyaya yekuti havatozivi kuti tinorarama sei kuzvikoro zvacho.
Regai ndikubatei pamuromo nditeure muteereri and then andichabva ndapawo mukoma PGS mukana wekuti vakuvataurawo maondero enyu pamusoro pezvamabva kutipakurira. Asi zvenu kuti umlaleli wekonekt imweni yena utini ngodabule konekt kotweni. Kola kola mlaleli, ngiyakwamukela kuhlelo, ndinomugamuchira muchirongwa. Ngubani wekonekt imweni?
Eh, maswere ere baba.
Ah, tirinani mudara ndiani aripo pa phone apo?
Murutaura na Patrick.
Ngoma Patrick, aiwa tinotenda zvikuru. Ndimi mama nyora number pa page redu review yesho nandisi.
Ndizvo chaizvo mukuru.
Aiwa, tinotenda zvikuru sane kuona chirongwa chedu uye zvene kupinda muchirongwa. Ibvai mapinda motudzawo maondrei.
Mukuru wangu, ini maonero angu ndeye kuti hurumende yaburaya dzidzo renyika. Muchazoti kudhara pati tichakaitomana na Cambridge tairetwa muAfrica to the best pavanhu vane dzidzo. Asi ndiri kuona unge nekuramba tichikuitwa zvatiri kuitwa nenyika isi tichapedzisira tava vanhu vepasi pasi panyaya yedzidzo. Nokuti kana iye zvino tikasapa varaidziri mari hakuna kwatinoenda. Nekuti tikutarisira kuwana maresults pasina effort yatinenge taisa. Varaidziri varaidzi ndo cornerstone yeeducation yeZimbabwe. Zvino kana taungoti varaidziri havawani mari dzavanoda kana isu vana vacho kuchikoro tinovaendesa vanonoitei? Nekuti hazvibatsiri kuti titi vana ngavaende kuchikoro vandodzidzwa nevanhu vakagumbuka kudhara nevanhu vasina chido. Vapera chido, noti kuti vapera chido nekuti wavadi vanhu vakaenda kumakoreji vakadzidzira basa ravo. Asi kuti kushungurudzwa nekubatwa unhapo kwavanoitwa nehurumende ndokunovapedza chido. Hazvishamisi nekufamba kwenguva muchangoona zvikoro zvachapedzisira nguva madangwadzo.
Zvino mukoma Patrick, kana muchitaura zvakadaro vechidiki vodii? Nekuti mabhonzo avo vatereri nemamwe magesi anga aripo pachirongwa vachiti no matter what nyaya ikai inofanira kugadziriswa as soon as possible kuitira kuti vechidiki vana vari muzvikoro vawane dzidzo. Nekuti pari zvino tichitaura so nyaya ikaendera mberi munenge makutombunyikidza kodzero dzevechidiki vari muzvikoro.
Mukuru wangu, ndosangiti pakaoma. Pari kupisa apa. Isu hatuda kuuraya kodzero dzevechidiki, but kati as soon as possible zvichigadziswa nani. Drive away situation ihurumende. Ndaichiverenga iye zvino vanonzi kudai ndidzi kuti deputy minister veenergy, handiti vanzi vamutodi here kana ndivanonzi ani ameno ava. Inhau ndiri kusouth africa ndava nenguva yakareba ndisiri munyika vekurova driver wavo vachitibatadza kumubhadhara achiti Massive 7 vakastrika toda kuva tichaisa instruction kuti shoot to kill. Munhu uyu akambobva nepiko munhu uyu ari mbonzi mutodi kana kuti ndiani? Moona kuti kutaura kwacho ka hakusi kutaura kwekuvaka nyika. Kutaura kwekuti tichitoda kungotonga chero zvatada kuita muchaita zvatinoda.
Asi wani hurumende yakazamawo kupa varayiridzi yatinoti cushioning amount. Hamungati icho iattempt yekuti vawanawo mukana wokuti regai mumbowanawo kanhu kekudya tichigadzirisa mamiriro akaita upfumi
hwenyika? Ah, baba cushioning attempt ipi? Hurumende ipi? kuda kutotapa vanhu muromo vachinyepa. Hapana zvavati vaita. Ngavadzosere education system back to standard sezvaizvaiveri.
Aiwa chakuru,
vana vechikoro voenda kuchikoro vachidzidza. Infrastructure ichivakwa. Nondi baba ndakapedzisira kuenda kumusha reva muna 2011. Ndikasvika pachikoro pandakadzidza primary, baba mungambozochidi mimi. Handizvo zvataiziva isu. Zimbabwe yaizikanwa iri nyika inovaka zvikoro, iri nyika ine vadzidzisi vanofundisa vana zvakanaka. But iye zvino hapachina. Dzidzo yavako syllabus yangu apo ndeyongoti isusu neZANU-PF. ZANU-PF. Hapana vari kuuraya nyika nezvavari kuita.
Aiwa takunzwai mukoma Patrick. Aiwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Handiti baba.
Zvakanaka baba, mosera zvakanaka.
Handiyo modzoka next week handisi.
Tinenge tiripo, haisi notori vatsigiri vechirongwa. Chirongwa hatisiyani nacho baba, tikasatochionzwa tinotonzwa musoro uchitema. Ndopatotozvira redu ramangwana renyika yedu ipapa.
Aiwa tinotenda zvikurusa. Right, Zimbabwe muhle, let's go back to umnumzana uPG West Nhamburo sizwe kuti yena uthini ngo double connect Goodwini. Va Nhamburo, are you still on the line there? Aiwa tinotenda zvikurusa. Right, manzwa maundro atakudzwa anyatsopinda kuti hurumende ngaigadzirise nyaya as soon as possible no matter what, come hook, come crook and come sunshine. And it seemed as though he was standing by Maundro avachere kuti aiwa No matter what, yes, government hongu wanoti fees adzira kukwira, but the cost of living goes up, which means kuti hongu mari atopa chikoro haina kuwanda, asi tinenge tofa watenga mabhuku, tofa watenga kubhadhara rent yema apartments ati tichigara ikoko, tofa watenga chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana. That indirectly hanzi zviri kukwidza yatingati fees yemwana yechikoro. Muungati inazvo izvozvo?
Ndizvozvo. I think our piggy mukom was more no everyone is entitled to his own opinion. But at the end of the day, Tongo Zogapanya Tambotora would be. So far, first, you need to understand the dynamics in terms of the operation of our educational activity. You need to understand the government, like you said earlier on, the government in a jurisdiction, my efficiency, I am a state efficiency of my government institutions. When it comes to private institutions, the government is jurisdiction and is out of power. When it comes to issues to do with tuition fee, in terms of instead institutions or government enterprises, the government then has an overseeing role to oversee my activities and control my fees. But now there are some limitations also in those state institutions. Like for instance, in universities, the government is in control of gazetting of my tuition fees. But when it comes to issues to do with the residents, government is now institutional issues. These are now institutional based. Zvizvekuti muri pachikoro, chikoro chenyu ndochinogazeta nevari maadministration vechikoro kuti no fees yeresidence yoita mari. So government inenge isapindire koko. What is the government? The government is just expected to try and counterbalance and guide the issues to do with tuition fee. So ipapa kuna takuzoreda kuti tionesane iye anozviziva kuti government yacho haipindire maifees. But kutokumbira through the government kuti now they have to monitor the activities and the behavior of some institutions because they tend to abuse their power over my students. So it's an issue that we can also rely through the government because the government is the central, the core of everything. But now there is a systematic way that you need to follow. I think we'll get out what is good. At the end of the day, there is an issue of the where the government is coming in. We know the teachers surely they need to be paid because my government is employees. But now the government had already issued out the 2020 budget. Now there is inflation that is coming in and try to swipe out everything aside. But we, as the students and as the citizens of Zimbabwe, we need to understand that the budget was already gazetted. And the ministry had already set aside. There are some loans that are going to be loans that are gazetted by the government. And if Takuzwa is following and making a due process, semi-fellow student leader, there is already a certain set aside amount that is where we will stand by to cater for the students' needs. And we can't really debate how much on the fee increments in terms of start enterprises. Yet the government has it yet, officially announced, would know by government in the Mama fees in Aquila. Of course, with the current economic situation, the fees everyone is looking forward to the Mama fees in Aquila. But we hope that the ministry, through the ministry, Mama fees in Aquila, at a normal rate, not to these. Exaggerated amount in salary figures.
Now, okay, we have 7 minutes left in the program, so let's get to the most important part of the program, which is educating the youth on understanding how to access these loans and these things that the information you just disclosed. How do they get access of it? Because it seems as though one central thing is that people may not have the knowledge as to access these things.
Yeah, no, in terms of accessing the loans now, the loans, they are everywhere. Every institution, through the institution, the student can just go to the school administration. No, then you can access some loans. Kuna ma forms, the loans are being disbursed in my banks. Kuna ma CDs, they are going to some loans. And agri bank, they are going to some loans. So it's just about one institution and they are going to work. What are going to fees? What are access some loans? Kuna ma forms that are disbursed, we are going to have koko. We are going to choose a bank. We are going to have terms of payment.
All right. Let me hold you on the line for 1 second. Let me take the last caller, and then I'll give Utakuzwa a chance to wrap up, and then we'll also give you a chance to wrap up. Ngiyazi ukuthi ngilomlaleli ongenayo kuhlelo. Khola mlaleli, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngibani okhona ecingweni?
How are you? I'm John.
John, how are you?
Fine, but Shabari, you are being very unfair.
Hanziko. Lately.
that number of guys thinking of a value, giving him too much time. I also forgot now that I have a papa. There's a guy aware of my counterpart, I don't know where.
Weku Zinasu, Takuzo, Ari Poparnat.
It's not even very Zatuda Kuzo, it is none of Bafan Zorta or Infana. I've got that. I would go on the Mastiz, come on, it's Kuraka, it's going to be a square quarry in the transport. Sinafekta mari zvipatsene but it's trying to make me but technically you okay please please give us a break things are not working I don't think that only mwana hapana we boda geza ndoda kunyanya kutaura zvakawanda pamoja zvandikata pana ana kana mwana ana kana chi doesn't have support heart nothing in the marondra munomu ndaita an effort yekufamba things are pathetic koro vana vanga vakangozara ma headmaster ari kuya ku explaina kuabereki nyika iri kubereka vana zvikoro hazvikuvakwa tine mapresident mapariority awene unoshaya kuti ngape right now we have a burning issue munhu angabva angaitoziva kuti maticha akuda kustrike but isimawe Mozambique celebrating alichapanike unozva musofia rawandira kuferi kwechideni ari kusteka sokuti ami Zimbabwe things are not okay surely that number of guys I know he's holding a gun right now that is very foolish.
Alright, regai ndipe takudzwa mukana wekuti ataure and then tonzwa topedza chirongwa tinotenda zvikoro mukoma John nokupinda muchirongwa
that one must go and treat man Namburo.
Alright. Asizweni kuti yena utakudzwa utini ngo double kone godwin takudzwa are you still on the line?
On the line.
Right. Petai chirongwa mukoma pangosara 4 minutes saka regai tikupei 2 minutes topawo vanhamburo 2 minutes ekupeta chirongwa nekuti nguva ndeyadyikana namukoma matiko.
Maita basi. Chekutanga ndoda kupinda pamaloni navanenge vataura mukoma wangu. Vadzidzi havana kupusa zvekufane nyota makumbo ari mumvura. Chiri kuitika ndechekuti maloni ari kutaurwa dai anga aripo dai nhau dzese dziri kutaurwa dzisiri kubuda. Hakuna ari kumaona uye hakuna kana achipiwa hatitozivi maybe pane vari kuzviitirawo pakuseri kwemabedroom. Izvozvo hatingasvi takabvuma kuti kune maloni ari kupuwa vadzidzi. Vadzidzi havana maloni avari kupuwa. Chepiri zvinoda futi kubuda pachena kuti zvinopa muromo handizvo zvinopa maoko tataona kuti hurumende iyi kutaura inogona asi tikatoti kune hurumende hakuna nekuti vadzidzi vari kunezeka vana vaakutengesa muviri mumayunivhesiti mumapoli mainstitution mumahigh school pane maintergenerational relationships aakuitika izvizvi nenyaya yekuti vana vanobva kudzimba vasina kupuwa mari dzakakwana. Saka zvinhu zvinoda kutarisiswa kuti utungamiriri huripo uye tikati huripo hapana utungamiriri munyika nekuti ingadai pane utungamiriri ingadai dzidzo ichiwanika toenda panyaya yeconstitution yavanenge vamboti bate bate is the role of the government to make sure that education is accessible and is affordable. Saka tikada kuti make sure kuti kune maancillary fees anodzilwa nemainstitution kune zvakati tinenge tisiri kupa kufungwa kune zvinhu zvakakosha uye zvakakosha futi kuti tizive kuti hurumende iripo iyi chainokurudzira itarisoro yavo upenyu hwavo kwete upenyu hwevanoteera dai vaikurudzira upenyu hwedu isusu dai mota dzavanofamba nadzo vambomira kufamba nazo dai vaikurudzira upenyu hwedu isusu dai macorruption scandals atinonzwa usiku nesikati kuti kwabiwa mari dzakati izvo kune mwana asiri kudzidza ari kumuzvarabani mwana asiri kudzidza ari kugokwe kunyange vatori muharare vacho vari kutoshaya dzidzo yacho umwe achikoshesa kudraivha mota umwe achikoshesa kuti pati yatenga regalia yakamira sei saka zvinhu zvinorwadza uye chakakosha futi kutarisa ndechekuti mafees atiri kutaura aya mafees impact yavo yakamira sei tisingataure hope nekuti paripo pakuti minista vakabudisa vanhu budget ra2020 we cannot talk about 2020 when now they are about millions of students who are failing to acquire a basic thing like education. You cannot talk about 2020 when we have vadzidzi vari kugara mastreet vachifanira kunge vachiwanawo upenyu hwakanaka. You cannot talk about 2020 kana pane munhu ari kuti acquire poor quality.
Aiwa takunzwa nguva ndiyo yadyikanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa. Gentlemen, nguva ndiyo yadyikanana. Good things come and good things are, you know, time flies when you're having fun. Mtsakazo muhle sesifikile emaphethelweni nohlelo namuhla. Ngiyabonga wonke umuntu ongenelele kuhlelo. Hayi. sesifikile sesiyagciba ke uhlelo. Igama lami ngumike hobe Zimbabwe muhle ndinothenda zikhulu. Thank you so much to everybody who joined. Thank you to my three guests uRobson Chere, Takuzwanikajiwere kanye loPGS Nambura. I go by the name of Mike Hobe. Zimbabwe muhle. Bye bye.